Ngezi yarova Capes United 1-0 nechibodzwa chabva kuna Kadri Amin ndokanda makepekepe pachinano chegumi makundano aya. Pamusoro pezvo Ngezi yadimbura utungamiri weHighlanders pamusoro petafura kusvika pamapoints maviri chete. Highlanders ine mapoints makumi matatu nemasere, Ngezi yave nemapoints makumi matatu nematanhatu. Murairidzi weNgezi Tekshua Chiragwi anoti vacharamba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe weleague.
Makwikwi atinawo, saka mumakwikwi munoda kudhonza, mumakwikwi munoda kuramba makashinga, mumakwikwi munoda kusimba. Saka tacharamba tichishinga zvinobuda musarudzo mukupera kwegore, ndizvo zvatinozoona tichiziva kuti zvatakashanda gore rese tapedza tiri papa taita izvi.
Asi utungamiri weHighlanders hunodzokera pamapoints mashanu kana vakarova Black Rhinos mubaba Field Stadium mangwana. Mangwana zvekare munhandare yeBata Mugweru, murairidzi mutsva weDynamos Genesis Mangombe ari kuwana mutambo wake wekutanga weleague apo Dimbare iri kusangana neSheesham. Mutsigiri weDynamos vaClayton Matisha vanoti vari kutarisira shanduko huru matambiro echikwata chavo nemurairidzi mutsva uyu.
Tinoita samasupporters, we want my wins, we want my results. Saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. Saka we expect kuti team move, even results don't come. For now we are not that great, we can collect my mistakes totally to famba.
Asi veruzhinji vashamisika nezvabuda kunyamuka stadium uko FC Platinum yaita mangange 1-1 neCranbourne Bullets iyo iri pazvikwata zviri pasi pasi mugungano iri. Asi murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti vese vari kuti chikwata chake chabuda mhondo yekutora mukombe uyu ngavambonyarara nekuti rwendo ruchiripo.
Irwendo kavo kuti tikaita izvozvo tinosvika patinoti tisvike, kuti ndibve munondoenda kuBrewery ndokona kukwira malifts kana 5 vandopano ndisvika kuBrewery.
Urongwa hwemitambo hwabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKennedy Ndebele hunoti FC Platinum ine Highlanders svondo rinouya. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Simba Bora 0 Chicken Inn 1, Blue Chips 0 ZPC Caribas 0, Herentals 1 Green Fuel 0. Mangwana zvekare Triangle vs Manika Diamonds, Wange vs Yada. Zvichakadaro makundano eFIFA Women's World Cup 2023 ari kusvika kumagumo mangwana nefinary pakati peEngland neSpain. Zvikwata izvi zviri kusangana munhandare yeAustralia Stadium muSydney nenguva dza12 masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.